kwairi izuva rakanaka tuda kuti vanhu vauye vafare vana uyai nevana venyu even kana vakazvarwa muno uyai navo tine macompetitions atitange tichiita tichivapawo mibayiro hobo yevana idea ndeye kuti mwana wese anouya aende kumba ane chimwe chinhu chaakabata kaprize kana kamubayiro kaanoenda akabata tine madzimai vanoda kutamba volleyball ndifonerei 845-519-07 845-519-07-10 motifonera mutambo wevolleyball soccer tinewo most 4 teams dzatokwana izvozvo izvi New Jersey yakatokwana New York ndoichiri kustruggle mbichana then todyawo nyama tofarawo toridza music DJ Tau vanenge vachiridza ikokoko is a popular DJ ari kuita zvakanaka kuWashington DC nekundo kuNew York anenge achiridzawo ikokoko nemamwe vachaimbawo nembira nemarimba nembira vacharidzawo ikokoko so izwa rekufara rokuuya kuzodya pano mwacho vazotengesa tunhu out my tables yes but food mahara kuburikidza neZimbabwe Christian Church interdenominational church iri inosangana paSalvation Army every Sunday between 3 o'clock and 5 o'clock every Sunday so chikafu chakatengwa namwari kudhara
zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichisangana muchiitiko chakadai
nyika yedu yakuda vanhu vakabatana iye zvino izvi nyika yedu yakuda vanhu vanoziva zvavari kuita vanokanganwa nenyaya yepolitical affiliation yakuda vanhu vakabatana vanotizvo izvi zvino zvatakuda for nyika yedu kwete kuti ava ndo vachawana ava because vane party iyi kauti ava ndo vachati ngati zvakuda kuti vanhu vese vachibatana iye zvino izvi even in New York we want to do this uyai tibatane tifare tidye nyama mutaure muno zvaka ingoni marepublicans nemademocrats vanogarisana one you know because tikatangira panapa ka vamwe vachazvibatirawo from everywhere else munogona kugarisana even musingasupported the same party mugogarisana mugofara mese
urongwa hwenyu hunenge wakamira sei kune avo vangada kuuya
uyai imi kamda kuuya kana haikona ikurasika panonzi paRandall's Island Randall's Island it's under the iri pasi pebridge rinonzi tribal bridge riaria ndo pane ground racho ipapapo tiri kuedza kumeka shuwa kuti mukauya kusalvation army 540 Lenox Avenue mukauya kuseni before 11 o'clock or yeah before 11 o'clock munotakura panenge pane shuttle ichatakura vanhu kubva pasalvation army kuendesa kuground kwacho panonzi paRandall's Island Randall's Island it's pasi pebridge rinonzi tribal bridge riaria ndo pane ground racho ipapapo tiri kuedza kumeka shuwa kuti mukauya kusalvation army 540 Lenox Avenue mukauya kuseni before 11 o'clock panenge pane shuttle ichatakura vanhu kubva pasalvation army kuendesa kuground kwacho saka mukauya before 11 o'clock munowana shuttle mukasvika kuma 8 kuma 9 kuma 10 kuma 11 munowana shuttle inokutakurai kubva ikoko kuendesa kupi kuground kwacho salvation army iri pa 540 Lenox Avenue New York New York 10037
ndeipi mimwe mitambo ichange iripo pazuva iri
varume vachatamba bhora nevakadzi pane umwe vakadzi vari kuda kuzotamba bhora ka then pachaitawo volleyball then tichaita talent show yevana kuti varatidzewo zvinhu zvavanogona kana vachiridza instrument kana kuri kuimba kana kuri kuita drawing or whatever zvaanenge aita izvozvo tida kupa vana maprizes every child akangoita chaanenge angoita tobva tachifanira then tichaita imwe time yatinovabvunza mibvunzo tikavabvunza mibvunzo vakapindwa zvakananga tobva tavapa maprizes biggest poti chaitwa ikoko kudya kurubikwa sadza kubikwa nyama yehuku matumbu mafet kuku madzimai vari kumhanya mhanya izvozvo izvi fish pane mumwe mudzimai akabva kuZimbabwe anobika fish inonaka singaiti so mukasauyawo maruza